nechirongwa chegogogo ipamukova. Saka svondo rino mutungamiri webato vachamisa vachange vachisangana neungwanda ngwanda hweZimbabwe hwedunhu rekumaNikaland kumutare West vachiparura urongwa hwemusangano wedu weMDC kuti patinopinda muhurumende ndezvipi zvatichange chiitira vanhu veZimbabwe. Saka ndinoda kukurudzira kuti vanhu vese vekubhuira pendirawo musi wemugovera ngavauye nenguva dzemangwana tisangane ipapo vachisangana nemukuru webato baba vachamisa pamwe chete neyekumakoni West kumakoni kwatichaenda zvakare nenguva dzemasikati uri musi wemugovera zvakare. Tinokurudzira kuti vanhu vese vanga vachiuya kuosangana nemukuru webato zvimwe chete nekumutare West kwamarange uko kumadiamond. Tinenge tichikurudzira zvakare vagari veko kuti vaosangana napurezidendi wavo musi wesvondo vachizonzwa mashoko kubva kumukuru wemusangano.
Mharidzo huru kuzvizvarwa zveZimbabwe nevatsigiri ndeyekuti kudini?
Nhauro huru dziripo ndedzekuti vana veZimbabwe hauno mukana wokuti vachisarudza baba vachamisa vagadzire matambudziko ari munyika ekusvaka kwemabasa ekushaka kwemishonga kuzvipatara ekushaka zvakare kwemari. Vanhu vari kutambudzika vane mari dziri mumabhengi asi havakwanisi kutora mari dzacho.
Mugadziriro yesarudzo dzava kusvika idzodzi mave papi murwendo rwenyu?
Semusangano weMDC tavapa chinhano chihombe chose chokugadzirira sarudzo. Ndosaka tava nechirongwa chinonzi gogogo ipamukova chokuti tiinde kumisha kumaruzevha iko kwaimbozikama kuti inzvimbo ine vanhu vanga vachitsigira zvikuru sei basa reZANU PF. Asi iko zvino muri kungoona nevanhu vatiri kusangana navo kumusha vanhu vese pasi rose kumaruzevha vaakuti ngatichivaiwo neshanduko inobatika